ichokwadi kuti maprimary elections anenge achinonokei asi kuti zvatinoziva isusu kumusangano kwedu kuzanupf tinenge tichiti isusu anenge achida kukwikwidza muconstituency anoda kukwikwidza haatangisi kukwikwidza musi wokuti maelections anonzi ariko mangwana asi kuti munhu anenge agara achishanda ari mumusangano zvokuti nguva yokunzi ingainge iri shoma ndoona sokuti hachisi chinhu chinowanza kuva chinotinesei asi chokwadiwo ndechekuti vanhu vanenge vachida zvavo kuti kana maprimaries achifana kuvapo panotanga kutanga padaidzira zuva rokuti maelections ava kuzovapo rini
vamangongera munotii nekunonoka ikoko
isusu semusangano pfungwa yedu ndeyekuti tine nguva yakakwana yekuita maprimary elections ndodzoka panyaya yekusarudzwa kwemacandidates musangano wezanup f inova ndiyo nyaya yatinayo mudare roko zvino izvi maziviro andiri kuita nemanzwiro andiri kuita ndeyekuti inyaya iri kukonzeresa kugedageda kwemeno kuti chii chichange chizoitika muzanup f because tinozviziva kuti vane iye yatinoti pachirungu the old guard kana kuti vakwegura vari mumusangano saka kwaitawo anonzi pachirungu mayoung turks vamwewo vari kune zvechiuto netumwe tukomana twemabhizimisi tunenge tichingomiramira vari kuti aiwa ka chimbozororaivo nini vakuru taakuda kupinda saka ipapa pachaita kugedageda kwemeno tichiona kuti old guard ichange ichizorodzwa here uyezve kana ichinge yazorodzwa musangano ucharamba wakasimba here kana kuti tichange taane dambudziko ndo zvimwe zvavari kuzeyana nazvo ende ndo zvimwe zvatinoziva kuti zvichakonzeresa mutauro mumusangano wezanup f
regai tinzwe kuna vagumbo kuti vanoti nenyaya yekutaurwa navamangongera
zvandinogona kuita vamubvunzi vedu afa ndezvekuti kana mandibvunza mataura musoro wenyaya handipinzi dzimwe nyaya handidi kutaura pamusoro pamaitiro emdc nokuti handisi mumdc ndaifunga kuti vamangongera neni tadaidzwa nemu kuti titaure nyaya yokuti maprimaries anonoka kuitwa zvinokonzera chii kune vanenge vari pazvigaro kana tatava kutaura pamusoro pokushora dzimwe pati maitiro adzo ndinofunga kuti ini handina kunge ndapiwa mukana uyoyo saka ndoda kumbosiya vamangongera vachitaura havo maziviro avo avanotaura kuzanup f asi zvisina maziviro edu namaitiro edu
regai ndikubatei muromo wagumbo tikatarisa panyaya yekunonoka kuitwa kwamapuraimari inongodzoka panyaya yekuti kune vamwe vari kufunga kuti kunonoka kupiwa mukana kuri kuitwa varida kukwikwidza kuitira kuchengetedza vatambotaura vaye kuti masitting mp kuti vachengetedzwe vari pazvigaro
zvingava mungazvitora nenzira yamunotaura nayo asi zvichataura kuti kune imwe pati vanoitira chimwe nomwe ngaataure zvokupati kwake saka kana tikatoredzera nyaya yesamataura amuri kuita ndo pandataura pakutangisa kuti iko zviripo ndezvokuti maelections aya haasi kumbozikanwa kuti anoitwa riini saka pachiramba pachiva nokutaurana pakati pamapolitical parties nguva iyoyo chiramba ichingoenda kumberi hongu vanenge vachida kupinda vanenge vakuona sokuti varipo vanenge vachida kuti vachengetedze varipo but kudaidzira maelection kudaidzira primary hamungangovadaidziri musati mava nedit rokuti maelections achazoitwa nguva yakati
vamangongera kubato kwenyu kune vamwe vari kuchemawo zvakare vachiti pane urongwa hwekuchengetedza mamp ari pazvinzvimbo munotiiwo
well handifunge kuti urongwa hweconfirmation hunoreva kuti mamps agara aripo aakunzi ndoo vaakufanira kuramba varipo confirmation iprocesi yakajeka vari kuda kukondesa mazita avo akanyorwa saka tikada kutarisa iye yatinoti internal democracy pachirungu hatina dambudziko rina mamwe mapolitical parties ekuti rinosvika pakuti vamwe vati vane ma30 years varimo muparamende vaakunziwo chimbobvai ndoziva kuti vagumbo vati ndisataura zvemamwe maparty but manje ringaita dibheti renyika rinopedzisira raakutoita kunge rekuhigh school rekunzi topiki yatataura iyoyo ndiyoyo
vagumbo
mashoko aya anondisekesa zvikuru kutaura kwavo hava kutaura munhu wani kutaura purezident vamugabe kuti vavana makore but vakatarisa vanhu vese vakafanana neni vana ana ndlovu vatina vana makore wekuma20 vachidzidziwa basa nemunhu mukuru anenge agara ari pachigaro hautarisi munhu wani iwoti nokuti munhu wani yezvaavapo saari mukuru saka nyika vakukotera vanhu vese vari pachigaro tina mamps manyuwani vechidiki vakawandisa mdc navadhara vayakaunza kuparamendi vakwegura vasingambobatsiri nedzimwe chembe dzisingambobatsiri pazuva ranhasi saka ngatisiyei kutarisa munhu asi kuti tarise system nyika dzese hapana nyika ina vanana vega
vamangongera
dambudziko ratinaro mumapolitical parties nderekuti mitemo mimwe iri kuiswa panyaya yemaprimary election kana kuti madelays mamwe atiri kuona inyaya yekuda kuridha game kuti riri kuenda nekupi vechidiki vomumusangano medu vari kuda kuita sei nezvimwe zvakadaro uyezve kuda kumbunyikidza kuti zimbabwe inge ichiita zvokufuta wangu takutoenda kuelection zvino zvinofanira kungova pachena
vagumbo ndi pete ndichikuvunza yekuti vamwe varoda kupinda musarudzo zvikuru vari muchiuto varikuonekwa vachitoita marari kana misangano yekutsvaga rutsigiro munoti nenyaya iyi uye kupinda kwavari muchiuto kuti vange vachipindawo mukukwikwidza vachimirira bato
aiwa chandinoziva ndechekuti muzimbabwe mune demokrasi yekuti anenge achikwanisa kukwikwidza unobvumidza kukwikwidza asi unenge obvumidza kuti ngaachitanga asiya basa raanga achiita saka vekumauto kana varipo vanoda kupindawo muchirongwa ichi kana mukukwikwidza zvamaelection chokwadi ikodzero yavo havangarambidzwe asi chiripo ndechekuti vanofanira kutanga varegerawo chiuto chacho vopinda havo mumaelection saka handifungi kuti pane chakashata ipapo nokuti mutemo uripo.